Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu kurume 8 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoda zvedzidziso yegender equality kuti deno yaiswa muzvikoro kana kuti ini ndinototi dzidziso yegender equality deno yatanga mumba.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai iro rinocherechedzwa pasi rose.
Kurangarira zuva iri rakaitwa nehurumende iri kuramba zvezvazuva nhasi kuti ite hombo kana kuti ite hindiro pamusoro pekuti chakaitika pamusoro pemutungi wakadzamara.
Sangano reEuropean Union rokurudzira hurumende kuti ijekese kuti chii chaizvo chakaitika kumurwiri wekodzero dzevanhu vaitai dzamara vakatsakatika muna 2015. Muzvare Joana Mamombe vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nasi yabatana nenyika dzepasi rose kucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Madzimai akawanda achiti ari kuramba achidzvinyirirwa nekushayiswa mikana nekuda kwekuti vatungamiriri munyika havana hanya nekuvasimudzira kuti vave nemikana yakaenzana neyevanhurume. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo Zimbabwe ine bumbiro rinosungira kuenzana kwemikana pakati pemadzimai nevarume, madzimai akawanda atataura nawo ati hapana chido kana hanya kubva kuvatungamiri vehurumende, mapato ezvematongerwo enyika, vedzisvondo kana makambani yekuona kuti izvi zvaitika. Vaimbo venhengo yeparamende zvekare vari gweta muzvare Jesse Majome vaudza Studio 7 kuti madzimai ari kutambura zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya hanya kwevanhurume vari pazvikara karo zveutungamiriri.
Chiri kuti hanje kuti vatungamiriri vedu neutungamiriri hwemunyika muno ungave huri muhurumende, ungave huri mune mamwe mapato, unokoshesa iwo zvinzvimbo nemasimba kwete zvinangwa zvekuti vanhu vabudirire zvakanaka, nekuti zvinobva zvitongezika nebasa rese kwavari kuti nyaya yekodzero dzevanhukadzi chiiwo ichocho, nekuti vanhu vanenge vachingorwisana vachiita masimba kuda kubvutirana masimba. Izvozvo ndozvinotidzosera mumashure.
Vanoti pane mukana mukuru wekuti nyika ivhare mukaha uri pakati pevakadzi nevarume kana bumbiro remutemo rikanatsotevedzerwa. Mukuru wesangano reZimbabwe Women Lawyers Association Amai Abigail Matrai vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha chose uye varishandisa kukurudzira vatungamiriri zvikuru sei muhurumende kuti vatevedze mitemo inoenzanisa mikana pakati pevarume nevakadzi.
Mutemo wedu unotaura zvimwe, upenyu hwedu, mararamiro edu huchiratidzawo zvimwe. Saka munoona kuti nyangwe hazvo kuine kodzero idzi dziri mumutemo, hatisati tasvika panzvimbo yekuti mikana yaenzana.
Mumwe komishina wegender commission amaitsungirirai Hungwe Chimbunde vaudza Studio 7 kuti panodawo dzidziso yakasimba kuti veruzhinji vaone kukosha kwekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevarume.
Tinoda zvedzidziso yegender equality kuti deno yaiswa muzvikoro kana kuti ini ndinototi dzidziso yegender equality deno yatanga mumba socialization yevana, zvichibva kuna baba zvichibva kuna mai, mai nababa
vachitika na vana vavo John na Mary vanova bata nenzira imwe.
Vati komisheni yavo iri kuedza na pose painogona kutaura nemapato ezvimatongerwo enyika akasiyana siyana kuti ape nhengo dzavo mikana yakaenzana musarudzo kuti pave nemadzimai akawanda anopindawo muzvinzvimbo zveutungamiriri.
Vatungamiriri wee, tinokumbiravo kuti muone kuti munokwidziridzavo madzimai ari kushanda basa mumapato enyu akasiyana siyana. Nokuti ini samai ndinotenda kuti nyika ibudirire, development irepo, madzimai anofanira kuva anodzidziswa naanotenderwa kuti vataurevo vavewo muzvigaro zvavanotaura pfungwa dzavo.
Mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rekuti think equal, build smart, innovate for change. Muzvare Majome vati zvichienderana nedingindira iri, komisheni yesarudzo inofanira kushandisa masimba aya kupa zvigaro zvakaenzana kuvakadzi nevarume musarudzo dza 2023.
Itoda kukurudza kuti ngatiitei zvitsva. Zimbabwe Electoral Commission pakanzi nemimwewo isiri maconstituency maward, imwe miganho yavangatara ndeyekutara zvingati zvikamu zvevanhurume nezvevanhukadzi. Vochiti sarudza inoteera iyi kuti ndokuti pazadzikiswe chirevo chiri mubumbiro chekunzi pave nekuenzanirana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Ndozvinozoita kuti zvatiri kutaura zvese izvi zvivewo nemukana wekuti ubudirire.
Mhemberero dzange dzakarongwa nehurumende dzaitirwa kugokwe mudunhu reMidlands, uye masangano akawanda aitawo mhemberero munzvimbo dzakasiyana siyana. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vange vachicherechedza zuva iri vari kuchitungwiza. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri panyaya yemadzimai, zvizvarwa zvezimbabwe zvechidzimai zvinogara nekushanda muBotswana zvinoti kushayikwa kwemukana wekucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose reInternational Women's Day kunovatadzisa kuti vave nemazano angavabatsira kuti vangabuda sei mumukanwa mamupere. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vakuru vakati mazano marairanwa uye mwana asingachema anofira mumbereko. Asi kuzvizvarwa zvechidzimai zvinobva kuZimbabwe nedzimwe nyika zvinogara nekushanda muBotswana hapana mukana wekugara zvichiyanana. Vachitaura neStudio 7 nhasi muFrancis Town Botswana, mai Priscilla Kasenga vanoti vanhukadzi vanobva kuZimbabwe nedzimwe nyika muBotswana neSouth Africa vanosangana nematambudziko makuru asi kwekuchemera hapana.
Sevakadzi vemuZimbabwe vanenge vachikurosa mabhodha vachiendauya munyika kunana Botswana, South Africa neborder jumping, zvine mariski because unogona kusangana nekurepewa, kubata chibharo, kubirwa kana kuurayiwa. Asi kuti semukadzi anenge aine mhuri anoshingirira kuti agone kuzvishandira nekushandira mhuri yake.
Muzvare Ethel Jairus avo vane makore 41 vanorarama nekutenga zvinhu muBotswana vachinozvitengesa kumusha vanoti nhamo ndiyo inoita kuti vasafunge nezvekucherechedzwa kwezuva iri kunyange hazvo vachisangana nematambudziko.
Kushanna kwajoina noti unenge uchitoplana maplani yako kuti uone kuti ungaite sei kuti vana vayamuri vanonoda kuenda kuchikoro, zvikoro zvekudhura uZimbabwe, vanoda kudya zvakafanana zvinhu zvakaita chingwa chikutodhura zvekuti vanhu vototadza kana kutotenga chingwa chacho kuti vatodye.
Amai tinotenda mutungagore vaudza Studio 7 kuti zvizvarwa zvechidzimai zvinobva kuZimbabwe hazvikwanisi kuratidzira kumbunyikidzwa kwazvo munyika dzazvinogara nekuti ruzhinji rwu gere munyika idzi zvisiri pamutemo.
Hamungaserebhureti muri muno mukuza mune musiri munyika yenyu kamusi furi mungagoserebhureta zvinhu imimi muri muno dzinoita munenge musiri furi muri muno because handifungifungi kuti mai muchibvumirwa kuti muite muserebhureti pamwe mwanenge asina madhezika futi mungagoserebhureta nongo uchityaka pamwe unosungwa nemapurisa.
Zvichakadaro amai Memory Mulocha vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu muZimbabwe kunopa kuti madzimai agumewo pembera nenyika kunge mombe dzemashanga.
Hazviri kutodhakwa wese, hazvisi kuchinja, every day it's up and down. Shungo kwiza nekudzika. Saka atina a stable economy. Irungo fluctuator up and down. Saka chato ziuti chichi kuiti.
Musiwa 8 kurume gore rega rega. Vanukazi pasirose. Vanacherecheza mabasa anuitwa nemazimai. Ndakamirira studio 7 mu Francis Town muno mu Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Mangwana 9 kurume murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara vari kusvitsa makore mana vapambwa ndokutsakatika. Sangano reEuropean Union raburitsa gwaro richikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ijekese kuti chii chaizvo chakaitika kwavari uye kuti patorwe matanho akakodzera. Muzinda weAmerica muZimbabwe waburitsawo mashoko anokurudzira hurumende kuti iremekedze kodzero dzevanhu kuburikidza nekuvandudza nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Uchiti kuita izvi kunokwezva vemabhizimusi vekunze. Munyori mukuru wesangano reOccupy Africa Unity Square iro raishanda navadzamara vaCharles Nyoni vanoti vari kurangarira vadzamara mangwana vachiungana muAfrica Unity Square vakazvivhara kumeso nemifananidzo yavadzamara. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pazuva ramangwana musi wa 9 March ndozuva rakapambwa vadzamara nehurumende. Saka isisi pazuva ramangwana tichacherechedza zuva iri nekugadzira watingati mufananidzo wavaitai tichishandisa tweet yavo toichinika toipfeka semasi toti isisi tichisiyana dzamara nekuti kwatiri vakurira ndezvekuti mumwe nemumwe wedu muno muZimbabwe mwana wega wega weZimbabwe haana kumbosiyana nedzamara akangofanana nedzamara. Saka inini ndiri dzamara iwewo uri dzamara munhu wese ndidzamara. Saka zvakaitika kuna itai zvinogona kuitika kwandiri zvinogona kuitika kwauri. Saka isisi tiri kuti tirikurangarira zuva iri rakaitwa nehurumende iri kuramba zvesa zuva ranhasi kuti ite humbowo kana kuti ite nhinduro pamusoro pekuti chii chakaitika pamusoro pemutungi wavadzamara.
Mune vamwe vamuri kubatanawo here paurongwa hwamuri kuita hwamangwanawo uye hunenge huri hwekuti munee muchiratidzira here kana kuti mune pamuri kuungana?
Tiri kuungana muAfrica Unity Square. Hatisi kuzoratidzira, hatisi kuzoita kana kutaura kana kuita mirizvino kana kuita sei. Tinenge tichitaura yava netune chirungu silent protest. Takangopfeka mamasi muuwandu hwedu. Panyaya yekubatana nevamwe takabatana nevakawanda vanosanganisira masangano akazvimirira neanozviratidzira dzevanhu. Ndinofunga mamboona iyi pamwe chete neAmerica vachiburitsawo chimiro chavo pamusoro penhau yavadzamara kuti havasi kufara nezviriko nehurumende yava Mnangagwa pamusoro pekusapanduro pamwe chete nekushadidzana nemhuri yavadzamara kuti itedzere zvakataurwa nedare resoro inova High Court kuti vanofanira kunge vachiperefureta kuti zvii zvakaitika uyezve vachipa mhinduro kumhuri yavadzamara.
Saka mune mvumo here yekuungana kwamuri kuita ikoko mangwana?
Mvumo hatina uyezve hatitsvagi mvumo pamutaka pekuti dare repamusoro rakapa mutongo wekuti hakuna munhu anofanira kutsvaga mvumo yekuungana vanhu kana vachiungana muri nyararo vane kodzero zviripo paconstitution yedu yemuno muZimbabwe.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reOccupy Africa Unity Square vaCharles Nyoni vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights runoti mutongi wedare repamusoro vaDavidson Foroma vapa mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nezuro mutongi uyu akapotsa chigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vanomirira kuwadzana East muparamende vaShelton Wende vapiwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tanonoka wandewe Studio 7, abata vawo beishawa kuti tinzwe maonero avo, vakatanga nekutuudza pamusoro pamuzvare Joana Mamombe.
Mukuru High Court Judge Foroma vati ivo muzvare Mamombe ngavabhadhare mari inokwana kuita iyo 3000 RTGS dollar kana vachida kuti vatongwe vachibva kumba. Vakasungirwa zvekare ivo kuti vasawana pavanotaura kana kuda kuvhiringidzana nevafakazi kana nehumbowo huchabudiswa pamberi pedare munyaya yavakatarisana nayo. Vakanzi ivo vagare pakero yavakapa. Vakanzi zvekare vakwanise kunge vachipa sechibatiso beparatinga title deed rinova rinotaridza kuti ndivo muridzi wemba tasarenda mapepa emba yaamai vavo.
Pari zvino vari kupi vabudiswa mujere here?
Pari zvino vanga vasati vabuda mujere, iri kumhanya mhanya kuedza kutsvaka kuti zvese zvinge zvaunganidzwa vakwanise kunge vachibuda.
Munofungei nemari dzechibatiso dziri kubvisiswa vanhu dziri pamurao here?
Icho kwadi, mari dziri kutaurwa idzi imari dzinovhundusa dzinotyisa kwazvo. Sokuti mutemo unotaura kuti kana mari dzechibatiso dzichitaurwa ngakutaurwe dzinokwanisa kubhadharwa neavo vari muusungwa, nekuti nyaya haisi yekutaura mari dzavasingakwanisi kubhadhara kuti varambe vari muusungwa.
Sei vanhu vazhinji vapi kusungwa mazuva ano vachipomerwa mhosva yokuda kupidigura hurumende?
Inyaya inobvira kubva pasarudzo dzemutungamiriri wenyika. Hatina kumbogara tawana runyararo, vanhu vakabva vatanga kunetsana vachikwikwidzana. Saka maonero edu isusu avo vane masimba pari zvino vari kurwisana neveopposition kana nevanoita zvematongerwo enyika, vari kubato rinopikisa, vakushandisa masimba ehurumende kuti vavanyaradze nekuvasunga nekuvanenedzera mhosva.
Vanga vari gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vavo Beishava vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Mutauriri webato reMDC mudunhu reManicaland vaTrevor Sarowaka vari kuchema-chema nenyaya yekwavanoti kuomeserwa nemapurisa pamusangano uri kutarisirwa kuitwa kwaMutare nemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa. VaSarowaka vanoti mapurisa ari kuvarambidza kushambadzira nyaya iyi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kumukuru wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti nyaya iyi yakamirawo sei kudivi remapurisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro navaSarowaka.
MuManicaland musemugobera vanhu vachaungana kuChisamba Grounds kusakubva pari kuuya president wedu vachamisa uya kunotenda mhuri yeManicaland nekuvhota kunodadisa kwayakaita mugore rapera. Ungadaro uchiziva iwe kuti pamarural constituencies, marural provinces, Manicaland ndiyo imwe yakabuda pamusoro-soro kuhwina kwavachamisa against vamunangagwa, even though tisingatanzi zvedu maresult ezeki. Asi zeki akatadza kuti itopangure maresult akaitwa nevanhu vemanicaland pakuvhotera vachamisa. Saka ndiwo mutambo unenge uriko kupemberera nekutendwa navachamisa kuti Manicaland makaita basa. Ndo maitiro edu Manicaland, tozikanwa nekuvhotera MDC.
Tanga tichimbonzwa kuti zvinenge zvanga zvitinetsei kuti mukwanise kuwana mapepa kubva kumapurisa, zvanga zvichifamba sei uye vakazoti kudiwo?
Mutemo yaweposa unofanira kutobva mumabhuku eZimbabwe zvachose, nekuti tsamba yatakanyorwa nemapurisa itsamba yakafanira nekudonzi regedzai kusangana, nekuti takanzi tinobvumirwa hedu kusangana musi wemugobera panzvimbo yakatarwa. Asi mazuva ekutarisana nemugobera wacho hatibvumirwi kufamba tichishambadzira musangano wedu. Hapabvumirwi kuti mahela ashandiswe. Zvinova zvisina kana maturo, nekuti iwo unoziva kuti kana vanhu vaine musangano webato rinozivikanwa riri pamutemo, haringatambidzwi kushambadzira kuti vanhu vaziva kuti tiri kusangana. Saka iefodi yavari kuisa yekuti umwe musi zvingaita kuti vanhu vatadze kuuya. Asi handityiri zvangu mhuri yeManicaland, mavhotera takaita zvekukunda ZANUPF ndo mabudiro achangoita vanhu musi wemugobera.
Mutauriri weMDC kuManicaland vaTrevor Sarowaka vanga vari parunare na Blessing Zulu weStudio 7 vari muHarare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika chiuru chimwe chete kunyanya vana vadiki vafa nechirwere chegwirikwiti kuMadagascar kubva muna gumi guru, zvichikonzerwa nekushomeka kwemishonga munyika iyi. munyika yeVenezuela maita dambudziko guru rekushaikwa kwemagetsi kutanga nezuro. Nekuda kwekushaika kwemagetsi uku zvitima zvanga zvisingashande zvapa kuti vanhu vakawanda vafambe netsoka. Vakuru vehurumende iyi vanoti pane akakanganisa gwenya remagetsi reguri dam rakavhiringidzwa asi havana kupa umbo hwekuti chii chakaitika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa anoti ari kufara zvikuru nekuraswa kwemhosva yezvizvarwa zvedzimwe nyika kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zvainge zvabatwa zvichinzi hazvina magwaro ekugara kana kushanda munyika iyi. Mutoro wedu Naomo Blessing Munjoma anoti panyaya inotevera.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika 10 nezvipfumbamwe zviri muSouth Africa zvisiri pamutemo zvakapiwa mazuva 10 nemashanu kuti zvigadzirise magwaro azvo mushure mekunge zvasungiswa nevashandi vebazi rinoona nezvemukati menyika. Dare redzimhosva munzvimbo yeHermanus rinoti bazi rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa harina kunge ratevedzera mutemo pamabatirwe anoitwa nyaya dzakadai. Mutongi akati vanhu ava vangadai vakapiwa mukana yakakwana yekuti vagadzirise magwaro avo ekugara munyika zviri pamutemo vasati vaunza kudare. Mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzavanhu repasop muzvare Tendai Biza vanoti vanotambira zvakataurwa nedare asi pane zvakawanda zvichiri kuda kuitwa.
Paswa Prisus tinoitora zvakanaka nemaoko mairi asi zvatida kuita organize a protest like what we are known of tinozikana nekuita maprotest nekuti tipushe Home Affairs kuti ivhure zvakare Cape Town Refugee Office yakavharwa 2012.
Muzvare Biza vaenderera mberi vachikurudzira hurumende yeSouth Africa kuti ivake nekuchimbidza nzvimbo yekutorera magwaro kuti zviite nyore kune vose avo vanouya kuzotsvaga upoteri munyika. Mumwe wevainge vasungwa ava asi aramba kudomwa zita rake anoti anoshungurudzika zvikuru nematambudziko akatarisana nevanhu vanobva kudzimwe nyika kunyanya panguva iyo vanenge vachida kutora magwaro kumahofisi ebazi rezvemukati menyika yeSouth Africa. Imwewo nhengo yesangano reInternational Labour Research and Information Group vamuteto tsale vanoti vari kushungurudzika nemabatirwa anoita hurumende yeSouth Africa vanhu vanenge vabva kunze kwenyika. Vanhu vakange vasungwa nemhosva iyi vaive 22 kusanganisira mwana ane makore 3 ekuzvarwa. Pavanhu ava paive nevana vaibva kunyika yeMalawi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezvemukati menyika. Ndakamirira Studio 7 muCape Town, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Vatendi vekereke Anglican Mamutare varatidzira nhasi vachinyunyuta vachiti havadi Bishop Ruona ava vari kupomera mhosva dzeuori. Mutoro wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vatenderi ava vangangosvika 50 vabva kumasangano eAnglican akapoteredza guta remutare uye vange vachinyunyuta nekwavanoti kusafambiswa zvakanaka kwenyaya dzechechi kunyanya mari yesangano. Mumwe wevange vachiratidzira nhasi ndiva Ephraim Kuzunga.
Ukangoda kuita challenge kana ukaita mufungo wakasiyana nezvinofungwa naBishop unenge wakutongonzi tinokudzinga. Just recently vafundisi wedu vamwe wacho vari under threat vachityidzirwa. mufundisi wedu ndinonza kuti akatopuwa threat yekuti akaramba ari pa church ye pa St. Agnes he is going to die. So that intimidation coming from a senior man in the diocese is not proper.
Mai dhurini kunjinjima vanoti havachadi kunzwa nezva bishop Ruona nekuti vakavharira vatendi church ye St. Agnes mumusha wechikanga mamutare.
Aki chechi ba akusi kunamata usu umwari hwaanawo ba ndoo usatanizimu wari kuita ukwira vanhu vakawamba chechi kare iwe uri mwana mudiki pazviri pachumbe kuti uterere mitemo yechechi wakasvika iri wodzinga vanhu vemuchechi imomo wokiya maki unge chechi yamai vake iwe yamai vako ndoo rakavhurika ngaavhure chechi and they must go ngaabve.
Vatondera muchena vanoti vanhu vechechi vanosungirwa kubatana kubvisa chavati chikwambo chapinda muanglican.
Wanhuwoye ngatingwarire. Tinoita umwe jakazi uri kugadzira chechi yake nemare dzedu ngokuti watogadzira mitemo yaarotaika haasiri muanglican munhu madhada ereki mutungura anhu iwo haasi maanglicans ngavaende mukristo saneta mukristo saneta.
VaJoseph Mashinga idzi wadini wepasend Agnes kuchikanga vanoti vapa tsamba yenyunyuto kuti zvibude pachena kuti havachina mufaro.
Petition yakanangana nekuti vanhu vasiri kugutsikana nematungamiriro ari kuita bishop wedu church ye-Anglican muManicaland. So tauya kuti timpe zvinyunyuto zvedu zviri maererano nemismanagement yemaresources mudiocese.
Studio 7 inakwanisa kubata bishop Ruona kuti tinzwe divi ravo asi vamutungura vati vanhu vari kutsutsumwa havazive mutemo wechechi unopa bishop masimba uye achitungamira sezvaanenge audzwa nanyadenga.
You don't strike a little case. See, you don't go to court, you don't win this business. Why do you go to court? They want cheap publicity. These are the laws, these are the two books in the church. Don't question me. You see, I know my regulations in there.
Kuratidzira uku kwazopera poya mapurisa audza vatendi ava kuti vachibva pamuzinda uyu sezvo vange vasvitsa zvichemo zvavo. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lloyd Moyo.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM. Nasi tiri kutarisa nezvezuva reInternational Women's Day iro riri kucherechedzwa pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15406 kHz pashortwave. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhura kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Zvengwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai iro racherechedzwa pasi rose. Sangano reEuropean Union rokurudzira hurumende kuti ijekese kuti chii chaizvo chakaitika kumurwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara avakatsakatika muna 2015. Muzvare Joanna Mamombe vanokwanisa kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.